tikufumira kumasetsi vamwe vari mashetsi tikananga mastretsi kunotora mariski kutsvaga tsvaga kukava kava ngwava ngwava baba ghetto youth riri pamawani dai mari tirawo plani tikudawo life tiri nani father Swagula, swagula, da gambula, gambula, da dambura, mwari chingoti amura. Chikoko kumbira, namato yedu chimboti pendura, mwari geto yutiranzo neku. Chaka chaka, chaka chaka, kava kava, kava kava, nyango wakapasa, hauna basa. Mwava, mwava, chaka chaka, chaka chaka, kava kava, kava kava, nyango wakapasa, hauna basa. Guava, ghetto youth riri musango, riri mundima, riri kuzhuwa tambo, riri kuvhima, richiburitsa singa, siriri kujima, tivhenekereiwo, riri murima, pakanda vamwe ndiri kukandawo chirauro, ndichiti ndingaitewo gauro, mangwanani kunobata mauro, ndinombobuda ndangobukuta netau. Kava kava, kava kava, nyango wakapasa, hauna basa. Ngwava, ngwava, chaka chaka, chaka chaka, kava kava, kava kava, nyango wakapasa, hauna basa. Ngwava, ngwava, atisi tese takasimba ku akademiki, saka windi ajake iko pa pandemiki. Ende nekuda kwe covid tara kwenda nyika, chimbondi udza mabasa mangani arasika. Na upenyu wacho watakurarama Suwati chari wanda hele ramangwana Mari echo na isi kukwana Mabasa hacho watina kwa toma wana Chikufumira kumasitsi wangwe varu mashitsi Tikananga mastretsi kunotora mariski Kuchaga chaga, kukava kava Ngwava, ngwava Baba ghetto youth, riri pamawani Dai mari tira oplani Kuda ola firi nani Pada Chaka 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 Kava 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 Nyango wakapasa Auna basa Mwava Mwava Chaka 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 Kava 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 Nyango wakapasa Auna basa Mwava Cash lives Yari kuzafa Pesky yari kuzafa Tawakurara mani Because of Timba, Rutimba, Baby Randemimba, Papanza Chingoni Simbi, Saramba Uchimba, Lenny Mataroni, Bosta Tawanga Tikoni, Rhino. Cassie. Fly us in, Goma Rizzi, the Fly us in.